Eriya nevaprofita venhema. Kwapera ndudzi nendudzi, shure kwekutonga kwamambo Dhavhidha, pakanga pana mambo aikurudzira vaIsraeri vose kuti vanamate Mwari wezvifananidzo. Ipapo pakanga pana muprofita waMwari mukuru ainzi Eriya. Akaunganidza vaIsraeri vose nevaprofita venhema akati kwavari, "Mucharamba mune mifungo miviri kusvika riniko? Kana Mwari ari Mwari, mumutevere. Asi kana Mwari ari wenhema, mumutevere iye." Akati kwavari, "Ini iyeni ndoga ndindasara pavaprofita vaMwari, asi vaprofita venhema vazhinji. Naizvozvo ngavatitsaurire nzombe mbiri, ivo votora yavo voigura-gura voisa pamusoro pehuni, asi vasingaisi moto pasi payo. Vodaidzira kuna Mwari wavo, iye oitawo saizvozvo. Mwari aizopindura nemoto, ndiye Mwari aifanira kunamatwa nevanhu vose." Vaprofita vaya venhema vakaita zvavakanga vaudzwa naEriya. Vakadanidzira kuna Mwari wavo, asi hakuna kunzwika izwi kana akapindura kusvikira nguva dzemasikati. Ipapo Eriya akavaseka achiti, "Danidzirai zvikuru, zvimwe Mwari wenyu ari pakufunga, zvimwe afamba rwendo, zvimwe avete hake anoda kumutswa." Ipapo vakadanidzira zvikuru vakakomberedza aritari yavo, icho chinova chivakwa chavakanga vavaka kuisa zvipiriso zvavo. Vakazvicheka-cheka vakazvibaya nemapfumo setsika dzavo, asi hapana chakaitika kusvika nguva dzemanheru. Eriya akadana vanhu kuti vaswedere kwaari akagadzira aritari yake, chinova chivakwa chaipisira zvipiriso. Akacheka-cheka nzombe yakanga apiwa akaisa pamusoro pehuni, asi asingaisi moto pasi payo. Akachera goronga raitenderedza chivakwa chake, akadira mvura kusvikira gomba riya razara. Akanamata kuna Mwari achiti, "Mwari, ngakuonekwe nhasi kuti ini ndiri muranda wenyu, uye kuti makandituma kuti ndiite izvi zvose, uye kuonekwe nhasi kuti imi ndimi Mwari waIsraeri." Ipapo moto wakaburuka kubva kudenga ukapisa chipiriso chiya nemvura yese yakanga yadirwa ikaomeswa. Vanhu vachiona izvi vakawira pasi nezviso zvavo vakanamata vachiti, "Mwari ndiye Mwari, Mwari ndiye Mwari." Ipapo Eriya akatora vaprofita venhema vose akavauraya.